manera kanaka muri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemugovera ndira 18 2025 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi kwasara mazuva maviri kuti vakakunda musarudzo yemutungamiri weAmerica vaDonald Trump vagadzwe pachigaro zviri pamutemo varimi vakawanda vanoti havachisina zvikwanisiro zvekuti vadyare zvakare mushure mekutsva kwezvirimwa zvavakange vadyara pakatanga mwaka wekurima Dzimwe nzvimbo dzinotandarira veruzhinji vachiona mabhaisikopo mumaguta makuru dziri kuvharwa nekuda kwekuderera kwebhizimisi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kwasara mazuva maviri kuti vakakunda musarudzo yemutungamiri weAmerica vaDonald Trump vatoreswe mhiko semutungamiri weAmerica nemusi wemuvhuro apo vachatanga temu yavo yechipiri muhofisi. VaTrump veRepublican Party vakavimbisawo kusaina urongwa hweutungamiriri pazvinhu zvine chitsama kusanganisira kuchengetedza muganhu kusvika pakugadzirwa kwemafuta negasi pazuva ravo rekutanga muhofisi. Vamwe veRepublican Party vanoti vanofara zvikuru neurongwa hwavaTrump uhwu. Ngatinzwei hurukuro yataita nechizvarwa cheZimbabwe chinotsigira vaTrump vakuda kwaAzerbaijana.
Kugadzwa kwavaTrump ndiyo tsika yemuAmerica maringe nekutongwa kwenyika yavo kuti anopera makore mana oga oga. Tinoita sarudzo, taita sarudzo idzodzo pane anobudirira neano nanokundwa anenge abudirira anotariswa kuti anga achitora chinzvimbo chekutonga so ndizvo zviri kuitika muswe bande
kune vamwe vari kufara kune vamwe vasiri kuzvifarira imi munomirawo papi muchitarisa kuti pakakwikwidzwa anhu apa pakakundwa vamwe pakahwina vamwe
makwikwe erwendo runo anga akasimba chaizvo akasiyana nemakwikwi emamwe makore ese unonyatsa kuona kuti mumufungo wevanhu vemuAmerica maita shanduko isingabviri yekuti vanhu vemuAmerica vava kutarisira kuti nyika yavo inge ichitongwa zvakasiyana nematongerwo aisimboitwa mamwe makore ese tinokonzera izvi inyaya yekuti vagari vemuno vari kuonawo zvinoitika zvakange kukwira kwemutengo wezvinhu kukwira kwemutengo wezvinhu zvinhu zvakawanda zvanga zvavakudhura zvinhu zvekudya pekugara kana yatinoti housing transportation zvinhu zvakawanda zvinodiwa nevanhu vemuno kuti vange vachirarama
ndezvipiwo zvimwe imi zvamuri kufarira zvamunoona vachisvikoshandura
vaTrump vachauya vachisaina mitemo yakawanda yavanofungidzira kuti ichabatsira kuti utongi hwavo hugadzike hudzike midzi kubva musi wekutanga so mamwe emitemo yavachasaina iyoyo anonzi maexecutive orders ane chekuita nesecurity kuvhara border vachagadzirawo nyaya yezve pfumi yatanga ichangotaura vanotiwo vanofungidzira kuti vakaregedza makambani achidrila oiri zvichaita kuti mitengo yetransportation iderere zvobva zvatapukirazve zvichiita kuti mitengo yezvinhu zvese inge yakaderera
avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chinotsigira vaTrump vakuda kwaAzerbaijan vachitaura vari parunhare kuTexas Tabatawo mumwe anorerekera kuDemocratic Party ari mumiririri wesangano reNational Democratic Working Group muno muAmerica vatafadzwa munjanja.
Ndingangoti munyika muno mune kutarisira kupinda kwaWa Trump mutungamiri kana mutongi weAmerica musi wa20 January. Vanopikisana naWa Trump vakaona kuti Wa Trump vanhu munhu angasina sarudzano yakanaka, munhu akabata-bata mune zvinhu zvakawanda, angane nyaya dzaka dziri pamatare dzakawanda. Vanhu vakadaro havasi kufara. Kunewo vanga vari muCongress, kunewo vanga vari muJudiciary vakambopinza Wa Trump mumatare. Tiri kunzwa zvichitaura kunzi ivo vari kuitawo kutya, nekuti vari kutyira kuti pamwe Wa Trump vane inonzi list yavo yevanhu vavachada kuzoendera pavachapinda muutongi.
Saka kuDemocratic Party morari wakadii?
Saka pane kauncertainty kakufungirana kuti vachatonga zvakaita sei. Ini ndichitarisira hangu maonero angu, ndinoona kuti kupinda kwaWa Trump kune kakuzadzikisa karipo kunyanya-nyanya kune vanhu vanoafarira.
Zvavaivimbisa zvose zviya mukutsvaka rutsigiro munoona vachizvizadzisa here?
Hatizivi kuti vachazvikwanisa here, nekuti nyika ino inyika ine mutemo. Ndikakupai mufananidzo, Wa Trump vakambopromisa kuti vachadzoserazve nyaya dzemabirthright issue. Asi iyi nyaya haisi nyaya iri inongoitwa naWa Trump yega. Inofanira kuenda kuCongress, inofanira kuenda kuSenate, nekuti zvinenge zvakuinvolva kuchinja kweconstitution yeAmerica. Sangwe nyangwe zvazvo vakapromisa, handioni kuti zvinhu zvavachakwanisa kuti vazonyatsokuita muutongi hwavo. Tikatarisa nyaya yematarifu, iyo nyaya yekuti hurumende inowedzera mari kumakambani anenge achiunza zvinhu munyika yeAmerica, zvakaita semota, hembe, vatovada kuita matarifu kunana China, kunana Mexico. Tinoona kuti vachazviita sei musi wekutanga musi wa20, because ndo maexecutive orders anogona kuitwa nemutungamiriri wenyika zuva rekutanga kwake.
Avo vanga vari mumiririri wesangano reNational Democratic Working Group muno muAmerica vatafadzwa munjanja, vachitaura vari parunare kuOklahoma.
Teverai VOA Shona nemuvhuro ndira 2025 kuti muone zvizere kugadzwa kwava Donald Trump semutungamiri wenyika yeAmerica wechimakumi mana nenomwe pamadandemutande eVOA Shona Facebook, VOA Shona WhatsApp channel panhepfenyuro nepa.www.voashona.com.
VaTrump vachatora mhiko yemutungamiri wenyika ichatungamirwa nemutongi mukuru wedare repamusoro-soro reSupreme Court, Chief Justice John Roberts, pamberi peUS Capitol muWashington DC nenguva dza12:00 masikati ET, 7 p.m. nguva dzekuZimbabwe. Varimi vakawanda vanoti havachisina zvikwanisiro zvekuti vadyare zvakare mushure mekutsva kwezvirimwa zvavakange vadyara pakatanga mwaka wekurima muna Gumiguru gore rapera. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mumwe murimi akatarisana nedambudziko rekudzokorora kudyara Chibage, sezvo Chibage changa adyara gore rapera chakatsva nekushayikwa kwemvura ndivasamewo chabata vekuhurungwe. Vachabata vanoti vakakurumidza kudyara sezvo vainge vaudzwa nevebazi rezvemamiriro ekunze kana kuti Meteorological Service Department kuti mvura yaizoturuka mukupera kwemwedzi waGumiguru, asi izvi hazvina kuitika.
Saka kuona kuti Meteorological Department yedu iri kuita kuti rasisa panhau dzemafocast avo haasi kubuda zvakanaka. Planning yedu, marongero edu epfumwa kuti mwaka wedu bude zvakanaka hazvichabuda zvakanaka, nekuti isinenge takatarisa focus yatenge tapiwa yorega kuya payakataro kuti ichauya. Saka ndozva tinoti dai Meteorological Department yedu yakwanisawo ivandudze kana iri mishini yavanoshandisa, ngavachivandudza mishini yavo vachiitawo yechizvino zvino.
Vachabata vanoti vanoona nezvemamiriro ekunze vari kurasisa varimi nekuda kwemichina yavo yavanoti yasakara uye inoda kuvandudzwa.
Varimi vakutopedzisira kuvarasikirwa nembeu nefertilizer yekuti kana zvichinge zvatsva zviri pasi varima vazhinji havazotokwanisa kudzokera mumunda nekuti apa tiri kutarisa kuti tiri kubuda mugore redrought vazhinji havana kukwanisa kukohwa zvakanaka zvichireva kuti vazhinji havana mari saka mari shoma iyoyo yavaiva nayo kuti vadzokere mumunda ndo inopedzera yapararira mumunda imomo havachakwanisa kudzokera mumunda
mumwe murimi wekubhuhera mudonho remanicaland vagift manyonda vanoti dambudziko guru riri kukonzerwa nemashoko ebazi rezvemamiriro ekunze avanoti hasi echokwadi vachiti vari kuita fembera fembera pamusoro pekunaya kwemvura mukuru werimwe sangano rinomirira varimi rezimbabwe integrated commercial farmers union amai mai wepgt vanotiwo varimi vari kudhurirwa nekudzokorora kurima
dambudziko remamiriro okunze nenguva yokunaya kwemvura inoda kuisa pfungwa pamwe chete kuti pawanikwe nzira dzekuongorora nguva yekunaya kwemvura kuti varimi vasapindane nedambudziko rekudhurirwa nekurima nemhaka yekudzokorora kurima idzo mbeu nemafertilizer zvichidhura zvakanyanya dambudziko rekudyara pasi pasina mvura yakakwana pasina madiridziro risavepo nokuti kuti murimi anenge aisa asina ruzivo rwemamiriro okunze
amai jiti vanoti bazi rinoona nezvemamiriro ekunze rinofanirwa kutenga michina inoenderana nenguva
zvakare mishina inoshandiswa pakuongorora mamiriro okunze inofanira kushandurwa ienderane nenguva uye ichiratidza nguva inonaya mvura neuwandu hwayo kuitira kuti varimi vakwanise kurongawo nguva yekudyara nekukohwa zvakanaka vaongorori vemamiriro okunze vasanyanya kurasika
asi vanoona nezvemamiriro ekunze mubazi remet vababa maketa vanoti vanoshandisa michini yechizvino zvino pavanozivisa nyika nezvemamiriro ekunze vamaketa vanoti varimi ngavarege kurasa mbereko nekufirwa nekuti mwaka wemvura uchiripo uye vanhu ngavadyare kusvika pakati pemwedzi uno wandira asi dzimwe nyanzvi dzekurima dzinoti mvura yave kunaya yave yekuti vanhu nemhuka zviwane mvura yekunwa vachiti nzara yemvura iri nani pane nzara yezuva nyanzvi idzi dzinotiwo kunonoka kunaya kwemvura kwakakanganisa zvirimwa mumatunhu akawanda munyika ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena
Terere tinokukurudzirai kuti mubatane nesu pa WhatsApp channel yedu ye VOA Shona. Endai pa WhatsApp muenda pakanzi updates pasi kuruboshwe mutsvaga VOA Shona mubva matitevera kana kuti follow. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. Vanoda kushandisa link munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Vanayo govanai nevamwe munzwe mose nhau dzinotema dzisina kwadzakarerekera. Muchikamu chedu chemadzimai nhasi tiri kutarisa nhoroondo yeupenyu hwetsvarakadenga yekuslovenia yakazove mudzimai wemutungamiri wenyika yeamerica amai melania trump avo vari kudzokera zvakare kumuzinda wewhite house mushure mekusangana nezvose kusuwa nekufara mushure mekunge murume wavo vadonald trump vasarudzwa zvakare semutungamiri wenyika zvichitevera kumbotora kwavakaita chigaro ichi muna 2016 Veronica Balderas Iglesias, mutori wenhau VOA, anotipa nhoroondo yeupenyu hwavo uye zvinotarisirwa nevavhoti patemu yavo yechipiri muchiverengerwa naBlessing Zulu weStudio 7.
Vabereki vake vakamupa zita rekuti Melanija Naves, asi pasi rose rinovaziva sevaive mudzimai wemutungamiri wenyika kana kuti First Lady Melania Trump. Vakaberekwa musi wa26 kubvumbi 1970 kuNovo Mesto, Slovenia yaimbonzi Yugoslavia. Pavaikura mudhorobha reSevnica, baba vavo vaita basa rekutengesa motokari, amai vavo vachishanda mukambani yaigadzira machira. Asi Naves aifarira zvemucheno sekutaura kweshamwari yake kuchikoro Mirjana Jelanikic.
Aifarira zvekusona. Aitosona hembe itsva kubva pane tsaro achiwedzera hudobidobi.
Akambomira kuita zvechikoro muzvidzidzo zvekusona hembe ndokutanga zvekushambadzira zvipfeko kana kuti modeling kuEurope. Kubudirira kwake ndiko kwakazoita kuti auye kuAmerica kumakore ekuma 1990. vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika, amai Katarina Jellison vepa Ohio University vanoti,
as a fashion model and someone who was often invited to upscale parties in New York, my understanding is that is how she met Donald.
Nyaya yekushambadza zvipfeko nekukokwa kumabiko eshoroma kuNew York ndiyo yandinofungira kuti yakaita kuti asangane navaDonald Trump.
Navs akazotanga kunzi Melania Trump musi wa22 ndira 2005 akazvarawo mwanamukomana wake wekutanga Baron mugore rakatevera. Mugore rimwe chetero akabva apiwa ugaro hweAmerica sechizvarwa kana kuti US citizen. Upenyu waAmai Trump wakatora rimwe gwara apo murume wavo akasarudzwa kuva mutungamiri wenyika muna 2016 vachimirira bato reRepublican Party uye vaimubatsirawo kutsvaga rutsigiro. Panguva iyi vakati,
it is wonderful to be here today with you and with my husband.
Zvinofadza kuva pano nemi tichitsigira murume wangu, ndinodada naye.
VaDonald Trump vakatora mhiko yekutungamira nyika yeAmerica munandira 2017 vachive mutungamiri wechimakumi mana neshanu kana kuti 45th US president. Semudzimai wemutungamiri wenyika, amai Trump vakashanyira nyika dzakawanda vakaparura zvirongwa zvakaita seBe Best, chirongwa chaikurudzira kuti vana vave neutano hwakanaka uye vasashandise zvinodhaka. Havana kuda kupinda zvakanyanya mune zvematongerwo enyika sezvinoitwa nemamwe madzimai evatungamiri venyika, asi izvi hazvina kuita kuti vatori venhau vasanyore nezvavo sematauriro aAmai Jellison.
Criticized in some quarters for her fashion choices, for her decision not to move into the White House right away, for her Be Best campaign not being one of the most successful public service projects.
Vaishorwa nevamwe nemapfekero avo nedanho ravo rekuramba kuenda kunogara kuWhite House mazuva ekutanga, uye chirongwa chavo cheBe Best chinonzi hachina zvakawanda zvachakabatsira zvichienzaniswa nezvimwe zvaiitwa nemadzimai evatungamiri venyika.
Pavakabuda muWhite House, amai Trump havana kuzoonekwa zvakanyanya paruzhinji. Vaingoonekwa pano neapo, dzimwe nguva vachitsigira murume wavo paitsvaga rutsigiro musarudzo yemutungamiri wenyika uye vachishambadza bhuku ravakanyora. Mumwe muvhoti wekuWisconsin, Austin Smith, akavhotera vaDonald Trump, anoti amai Trump vakadzokera kuWhite House vanofanira kuita zvirongwa zvekubatsira vanhu.
Ndingadisa kwazvo kuona vachiita zvirongwa zviduku zvakasiyana-siyana, asi chikuru chandinonyanyodisisisa chiri pamwoyo pangu ndechekuti vanga vachiwanisa vana kudya muzvikoro.
Mumwe webato reDemocratic Party, Jaslyn Kerr, anoti anoda kuti amai Trump vaite zvinhu zvinobatika. Anoongorora zvematongerwo enyika, Jellison anotiwo semafungiro ake, amai Trump vachaenderera mberi vasingaite mabasa anoita kuti vaite mbiri nekushanda nevanhu. Nyaya iyi yatumirwa naVeronica Baudera Iglesias weVOA News, mukaiverengerwa neni Blessing Zulu, VOA Studio 7, Washington DC.
Iko zvino tokupai chirongwa Upenyu Hwedu, Our Lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu, chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro nemunyori mukuru wesangano reZimbabwe Chamber of Informal Economy Association vaWisbone Malaya, tichitarisa mashandiro ari kuita nhengo dzavo uye kuti matambudziko api avari kusanganawo nawo mubasa ravo ravanoita rekuzviitira mabasa emaoko. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaMalaya.
Tiripo, makadiniwo. Isusu seZimbabwe Chamber of Informal Economy Association tinotoziya kuti mutero ndiwo unoita kuti nyika ibudirire iende mberi. Asi takatarisana maringe neZimbabwe, ichokwadi kuti mabasa mazhinji akuwanikwa muvanhu vanozvishandira vatinoti mainformal traders or informal sector. Zvisinei hazvo, hapana munhu ari muinformal sector anoti akadzidziswa nezvekubhadhara mutero nenzira yakarongeka uye mutero unoenderana nekushanda kwavari kuita angarambe kubhadhara mutero. Kana mutero uchizobatsirawo pabasa raanoita kuti rivandudzwe rive basa guru rinozopedzisira radzoka futi munyaya yatiri kuchemera yatiri kuti formal sector. Rinozopedzisira basa raakutopawo vamwe vanhu mabasa kuemploya vamwe. Asi dambudziko ratinaro panyaya yemutero riri kukurukurwa nehurumende ndeyekuti pari kutsanangurwa nyaya yemutero iyi yobva yapiwa zviga zvekuti inotorwa sei mitero iyi pasina kuitwa hurukuro neatinoti mastakeholders including us, maassociations anoshanda nevanhu vanoita mabasa emaoko.
Asi imi nhengo dzenyu dzinokwanisa here kunge dzichibhadhara mitero iri kukurudzirwa nehurumende iyi?
Havasi vese vari kushanda basa remaoko vari kukwanisa kuita mari yekuti vange vachibhadhara mitero. Saka ndozvinhu zvatiri kuti tikaungana tikaita stakeholders engagement zvinoongororwa kuti vari kuitawo mari inoenderana kuti vabhadhare mutero ndevapi, uye vari kufanira kunge vachibhadhara mutero vamwe vagara vasiri kubvisa mutero ndevapi. Saka zvinochenesa musha, tova neruzivo rwakakodzera kuti vari kubhadhara mutero ndevapi uye mutero wacho unenge uri mutero wemari.
Tichiona kuti mashandiro enyu ndeakitsina gonzo nemapurisa ekanzuru, zvii zvamungatarisira kuti mugadzirise dambudziko irori?
Nyaya yekushanda kwakitsina gonzo muHarare haisati yapera. Idambudziko guru iro ratinaro ndatiri kuramba tichishuwira kuti ticharamba tichikurukura nevakuru veguta kuti vaongorore nyaya iyi vaibvise mugore ra2025. Vambova neimwe nzira yekushanda nekugadzirisa nyaya dzepekushanda kuvanhu vemabasa emaoko zvisina kushungurudzana mukati. Kutaura kuno takutova nedambudziko rekufungidzira kuti zvichida zvinhu zviri kungoitika maone nekuti chakawanda chiri kuitika paukitina gonzo muguta reHarare icorruption. Ukatopinda muguta reHarare vajonga uone zvinenge zvichiitwa nemotikari dzekanzuro dzichitakura vanhu dzichitorera vanhu zvinhu dzotanga kumhanya ana mai vane tuvana tucheche vachimhanya vachiteera rori vateera rori pai dzimwe nguva onzi kanda mari mumwe okanda $5 mumwe $2 obva akandirwa chibhegi chezvinhu zvake zvaanga achitengesa. Nyika hainakidze kupota tichiona zvinhu zvakadai nemaziso zuva nezuva.
Mune urongwawo here hwekuti munge muchigara pasi nevemakanzuro muchikurukura matambudziko amuri kusimudzaya muchigadzirisana?
Gore ra2025 tiri kutarisira kuva nehukuro dzakati dzamei nemalocal authorities tichionesana nyaya yekuti vanhu vanotengesa vana veZimbabwe vari kutengesa kuti vararame vaone chekudya kudzimba vaendese vana kuchikoro. Dai vaitwa namukana wemabasa vangatoshuwirawo kuva nemabasa akanaka atinoti ari formal votosiya zvokutengesa mumugwagwa. Saka tinoda kukurukura nekuti tinofara nekanzuro yeHarare takatonzwa kuti pari zvino pane mitero yavakadzikisa yevanhu vanotengesa vane tumashopu twokutengesera muguta zvichienda zvakadaro. Takafara nazvo nekuti zvinoratidza kuti vanzwa kuchema kwevanhu.
Manga makateerera kumunyori mukuru wesangano reZimbabwe Chamber of Informal Economy Association vaWisborne Malaya muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Aiwa, musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Dzimwe nzvimbo dzinotandarira veruzhinji vachiona mabhaisikopo mumaguta dziri kuvharwa, izvo zviri kupa kuti nyanzvi dzezvemitambo neupfumi dzikurudzire kuti patorwe matanho akasimba ekuvandudza zviri kuitika mubhizinesi iri. Mutori wedu wenhau Pasmo Ndlovu anoti panyaya inotevera.
Kuvharwa kwakaitawo nzvimbo yeStar Kineco muguta reBulawayo mazuva mashoma adarika kuri kupawo kuti vanoita zvemitambo vabateura maoko. Vanongora nezvemitambo vachitungamira sangano reZimbabwe Female Arts Practitioners Platform muzvare Angeline Dimingo vanoti kuonekwa kumabhaisikopo kana kuti sinema kunogona anogona kumutsiridzwa kana mabhizimusi aya akachitambanuka achiendeswa kumakomboni emapurazi makuru nemigodhi uku kune vakawanda vari kushanda asi vasina nzvimbo dzekutandarira dzakawanda.
Sinema inokwanisa kumutsiridzwa. Takatarisa ma town mamwe madiki achiri kusumukira, ma towns akaita se ma sugar industry towns, ma mining towns, hakusati kwava ne recreation yakanyanya kuwanda.
Vasinyanzvi yezvemitambo vachishanda nesangano reComplete Arts Project vaPeter Churu vanotiwo nyaya yekubiwa kwezvigadzirwa kana kuti piracy ndiyo yakonzera kuti kuonekwa kwemabhaisikopo kuende kumawere munyika.
Takaregera ichingove njake njake, munhu nemunhu akungogona kuti akangoona bhaisikopo kana kuti firimu pese pese, uyo aenda nechimuti chake anotora bhaisikopo iroro, vamwe vaipisa maCD, vamwe vachiita zvavanoita chingo pasina kana ano achaziva kuti musoro wazvo ndeupi.
Mutambi wechidiki anoshanda akazvimirira Fadzai Gwene anoti zvinorwadza kuti vatambi havanawo chavave kuwana kubva mumitambo yavo inobiwa kuburikidza nepiracy ichingoratidzwa pose pose pamasaisai esocial media nedande mutande reYouTube.
Mufamba uchimhoreswa nevanhu hatuchipiwa mbiri isina kana dhola mukati ukafa, panototi vanhu vabatanidze batanidze kuti uyike zvakanaka. Ukarwara panototi pabatanidze batanidze kuti urapike zvakanaka. Zvoita sekunge tisingashandi asi tichitoshanda.
Asi nyanzvi inongorora nezveupfumi yakazvimirira asi ichishanda unesangano recenter for disability and development vamasimba kuchera vanoti dambudziko riripo kuondomuka kwakaita upfumi hwenyika kwakonzera kuti mabhizimusi ose agwadame kwete zvemitambo chete.
Kusagadzikana kweupfumi kune mukanganisa kwazvinoita mabhizimusi zvikuru sei maartists
vanoona nezvekuburitswa kumashoko. Musangano reNational Arts Council of Zimbabwe vaaganya binde vavimbisa kuti sangano ravo richaedza neparinogona napo kugadzirisa matambudziko ari muchikamu ichigore rino.
Makorokoto egore idzvara 2025. SeNational Arts Council tiri kunzwa kufara chaizvo kuti gore rino iri tichange tichishanda zvakanaka, tichange tichiwana mari nechekuita nezvemafirimu. Saka igore rakanaka kune vanoita zvemafirimu.
Nyaya yepiracy muZimbabwe inonzi nenyanzvi ndiyo yapakuti mabhizimusi ekutandadza veruzhinji nemabhaisikopo agwadame. Kudona kwakaita nyaya dzezveupfumi munyika kunonziwo nenyanzvi kwakaunza mhezi dzisingakwenyeki muchikamu chezvemitambo. Dzimwe nzvimbo dzakaita seHippo Valley Country Club, Triangle Country Club, Wange Little Theatre nedzimwe dzaishandiswa zvakanyanya kutandadza veruzhinji nemabhaisikopo vashandi vemumigodhi nemumapurazi vachizadza nzvimbo idzi, izvo zvashanduka nhasi mushure mekuondomoka kweupfumi. Nyanzvi dzinokurudzira kudzoswa kwemitambo iyi kunzvimbo idzi. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Kwasara mazuva maviri kuti vakakunda musarudzo yemutungamiri weAmerica vaDonald Trump vagadzwe pachigaro zviri pamutemo. Varimi vakawanda vanoti havachisina zvikwanisiro zvekuti vadyare zvakare mushure mekutsva kwezvirimwa zvavakange vadyara pakatanga mwaka wekurima. Dzimwe nzvimbo dzinotandarira veruzhinji vachiona mabhaisikopo mumaguta makuru dziri kuvharwa nekuda kwekuderera kwebhizimisi. Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kutsambambozha yedu inoti studio7@voanews.com. Munokwanisawo kuteerera nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ini ndini Evans Azininga, ndiri muWashington DC.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.